A very good evening to Zimbabweans and all those listening to us now from Studio 7, The Voice of America. Today is Wednesday, December 4th, 2019, and this is Live Talk. My name is Chonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkoma.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are talking about the festive season and how Zimbabweans in the diaspora are helping friends and family members back home.
Prices of most basic commodities in Zimbabwe are now beyond the reach of many ordinary people. While most farmers are crying foul over sharp price increases of inputs and fuel, especially diesel.
For years, Zimbabweans in the diaspora have been helping prop the economy through remittances.
During holidays, many also go back home to be with their families and friends. So, today we want to hear from you, wherever you are. Are you going home?
Yes, that's the question in Tunga. What are you doing to help those back home? If you are not going back home to have a decent Christmas, they need something from those family members and friends in the diaspora. Or are you sending money, groceries, or you are visiting like what Ntunga is going to do?
Indeed, Jonga Kunjalo, siya lamukela emsakazweni we Studio 7 kuhlelo lwe Diaspora Forum. Lingaba litshona njani emakhaya. Uhlelo esingalo lamhlanje siqoqela sendaba. Ludaba lokuthi sesifikile phela isikhathi sekhefu lekhisimusi le new year iyalandela maduze nje. Umbuzo esibuza kini ikakhulu abakudiaspora kathesi kulolu hlelo ukuthi lonyaka liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya emidenini liyebona izihlobo labangane. Mbona sokusela amaviki amathathu kuphela lensukwana ezithile ukubana kube likhisimusi. Umumo siyakwazi ukubana kawumanga kuhle. Abantu abaningi esenke ngakhuluma labo, hayi bayakhala bathi ha ngomumo osekhaya okwamanje kasibona ukubana sizafika. Kodwa sengikhulume labo bayathembisa ukuthumela amachangana ikakhulu abase South Africa, amachangana bheki bathi hayi bazathumela mpela orayisi, impuphu labo bani bani, imuli ukuze zikhona ukudla ikhisimusi decent ebonakalayo layo lonyaka ngoba umumo mubi. Indlala ibahile ngokutsha kwenhlanganiso yesiphathisa abantu ngokudla ezigoqela iWFP. Abantu abafika 7.7 million eZimbabwe bayalamba sikhuluma nje badinga ukuphathiswa ngokudla, nearly 8 million ongangokuthi more than population yabantu beZimbabwe kuyalanjwa bakithi. Ngakho sifuna ukuzwa kini lamhlanje abaku diaspora. Ekubana njengoba ibhahile kangaka indlala liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya liyezibonela lana ukuthi kunjani kumbe elizabathumela izimali lokudla abasekhaya izihlobo labangane phela labo bakhona ukuba lekhisimusi enhle. Yilo udaba esingalo lamhlanje Jonga.
Ngongu vadiwa watereri nevatariri. Vanoda kupinda mchirongwa titumirei pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Makangotumira namba zenyu ipapo tokufonerai kuti munge mchipinda muchirongwa. And also remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com. Nasi tikutaura nenyaya ye zoro re kisimusi ra tarisana nenyika ndofunga kwa sara mashondo matatu. kuti nyika inge ichipinda muzororo rekisimusi. Asi tinoziva kuti kubva panango pera November kusvika iyo zuva rekisimusi, vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa vanenge vatotanga kutumira zvinhu kuenda kumusha, zvingava mbatya dzekupfeka, chikafu nezvimwe zvakadaro. Gore rino tiri kunzwa kuti zvinhu zvinenge zvakati omei zvakanyanya muZimbabwe nenyaya dzemitengo. MuZimbabwe mitengo yezvinhu zvakawanda iri kunzi iri kukwira zvekuti vakawanda havachakwanisa kunge vachitenga zvinhu izvozvo. Varimi vatiri kutaurawo navo vari kutaura kuti mbeu nefotereza hazvisi kutengeka. Vamwe vari kuti dai zvainge zvichibvira vachizvitorawo kunze kwenyika zvichipinda munyika zvakareruka. Tinoziva kuti veZimbabwe vana vari kunze kwenyika magara maamuchisimudzawo upfumi kuburikidza nemari yamunotumira kumusha yatingati maremittance. Zvinoita kuti mhuri dzinge dzichirarama kumusha wekufamily support. Asi vakawanda vari kuchemawo kuti hongu tinogona kunge tichitumirwa mari nevana nehama vari kunze kwenyika. Asi mitengo yechinhu mangwana unomuka chinzi chakwira. Takaona kupera kwesvondo ndotunga chingwa chichinzi chakwira kubva $14.75 kuenda $18. Yes, saka unenge uine mari muhomu wekangorara nayo chete mangwana. Inenge yasiiwa
nezvazvo.
Saka vazhinji vari kuda kunzwa kuti imi muwo muri kunze kwenyika zvii zvamuri kuita, muri kuendawo here kumusha? Vamwe vanotaura kuti aiwa ini handisi kutumira mari ndoita zvokuenda ini. Vamwe vachiti aiwa tatotanga kutumira mari kuti vanhu vari kumusha vange vachibatsirika. Vamwe vachiti tatangawo kutumira magrocery nana malaicha nemashangani bag. Ndozvatoda kuti tinzwe tichikurukura nezvazvo nhasi muchirongwa. Tifonerei muri kwese kwese kwamuri. Regai tinzwe kuti tine vatana here parunare ntunga.
Ndipfunge ndofunga mfeso yedu achiri kutsvaga uya mhene kuti havasi kubatika. Asi inyaya yenzara jonga sangano reWFP rekuti nemamwe masangano anobatsira vanhu nechikafu has 7.7 million people vakatarisana nenzara.
Ndiyo yatingati 50% yepopulation yehwandu yevanhu vevana veZimbabwe. Regai tinzwe ntunga tine munhu parunhare. Hello? Hello?
Hello, Kazwai.
Magadi, baba.
Tripo Magadi, zenyu.
Aiba, ndiri mpenyu. Ndiyana watu kutaura na wao?
Muri kutaura na wachigocha, Elfas Chigocha.
Mkoma, Elfas Chigocha. Muri kupi, mkoma?
Ndiribu ni mpopo, mudoroba, rinonzi mkopane, mumusha, unonzi mshati.
MuSouth Africa.
MuSouth Africa, yes.
Nchipei wapungwa zenyu, pamsoro penye ya tru kurukurai.
Alright, inini se maonera ndiri kuita ndekuti ndakatoona zviri nani kuti hama dziri kumusha vanenge vavhara zvikoro waya waya tovatumira matickets wouya kuno kuosko chiwo horidhe nekuti iwo ukabvara nako ndiri kuenda kumusha ndinondoona hama unosvosvungurudzika zvaunongoona chete unobva nyatsoona kuti no hanyika dzokera kumasuresure tsoreso zvekuti horidhe haizombonaki. Zvinotenge zviri nani vachidii vachiuya kunoku muchienda kumamoro muchidaro daro kana horidhe dzapero wodzokera kumasure ndozvatinoona zviri nani.
Ya muri kutaura mukoma Elfas ndoiye inonzi hanzi mwana wehuku anodya aripo. Vamune muinawewo ndavanenge vachinakidzwa ko vamwe vasarawo kumba veukamawo nokuti hamuzi vakwanisa vese kuvavisa kuSouth Africa.
Aiwa vanin'ina vato kuno wese umwe akasvika kunoku manje manje nenyaya yekuti madoctors akastrike anorarama nemapiisi 6 times emapiisi akatobva kuna India kukundoitwa
nekiaka nenyaya
yekusamira zvakanaka yemuzvipatara takatoona kuti zviri nani kuti auye kunoko. Saka vazukuruwo futi vanenge vakatarisa kuti ndotodyawo maholidhe kuna sekuru ndopaunoona mukana wokuuya kunoko. Saka kuti uzoti no kuna natete kuna namai guru mudzimai womukoma kuna nani kuna
tsano hanzvadzi dzaadzimai varamu vanenge navaadzimai.
Right, ngatichendei paambikire pa food security. Pafood security apa chini chakakanganisika chaizvo munguva yekudzanzindikire land redistribution zvimwe zviri fast track redistribution chirongwa chi hachina kuitwa zvakanaka ende tichenge tisi muurongwa apa yenge iri nzira yekuwana vote because tinge tiri toka kuti kuenda kumavhoti. Saka varume vakazoti vari kupa vanhu land ivo vatogowana mafarm tirikuzwa izvinezvi kuti umwe mukono une mafarm asi ka farming is a business. Haungagoni kuti ungaende kunorima kufamu ikoko uko kufisikasi wakavhurika ndiwo akabata makindi ori kutoroko
Mukoma chigocha. Munogona kukuluma futi here ndevele.
Obungaenziyo lapho
vele. Kuluma baba kuluma vachele.
Uyatumeza ina machangana chigocha.
Ngifunde kobuna wayo emachayiskova ngabuya nawo ufunde luvelo elivese secondary.
Hawu yebo kuhle kakhulu. So njengoba sokungu December uyathumeza yini ama groceries kumbe uyahamba ekhaya?
Akuya ngi vele makutokuna kuti abantu bavana bavele bazimisele kakhulu usupportage yazi intoto yombuso sekhaya ngazi ngombuso leyo yini ngani ngoba nakubona mina vele noma kuthiwa nemani ama results lawo ama elections lawo ama results angu 3 manje sizana ndlela ithi usubona ukuthi into yakho narikwa from the beginning into lezi ziyani ukuhlangana ngani ngoba there is no confidence into the government. Why? Because the majority bayabona ukuthi into leyo yarikwa leyo isaqilwa la injabulo lena yenzakala laphana kukhisha umdala lapha kwakuyinjabulo ukuthi orajikozokuyifuza ukuphuma umdala ama elections lawo lapha yeza lapha siyabakhipha. So ke kwaguquka ngani ngoba yantshontshwa into lana uzathumana abanayo uro wayethuzeni ebhemeni I just don't know right. So kuke mntaka mama ukuthi mina ngizibone mina ngisithi ngekhaya mina ngiyothengisa umkhasi $17 so sokuthi ayi akuyeni mina ngithatha abazukulu bami abanamapassport laba abanganamapassport hard luck abanaba bakhona lapha bayasebenza nabo bathatha ezinye izihlobo obunye nayo uthatha ezinye izihlobo abantu sizothini sizokudla impilo lapha eSouth Africa la kuzabe kulunge kwelinye ilanga but I don't know when ngoba into ekhona yokuthi eziphethwe ngabantu ukuthi abana direction into abayifunayo nje kuphela ukuthi bathathe imali ku-fiscal laphana zibe ngezabo nansi imali yaphuma eChina laphana eChina yakhipha ama-millions athile bona baqamba aphandle iAmerika yakhipha ama-over 3 something millions mase bekhuluma umthuli nqubila baqambe phansi enye le iyangaphi bayathatha benikana injinduna nenkosi bahamba ngama-4x4 but ama-doctors bahamba ngem-12 ngani ngoba izintula ney'nkosi lezi ukuthi bazithengeleyo ama-40 lawadulayo lawa ngikwenzela ukuthi bancindezele uzulu osemakhaya ukuthi esigabeni sami mina akunamuntu ozavotela emadlele ngasizani u-PF yinto esibambileyo emakhaya that's why ubona ukuthi khona i-MDC ibuse emadolobheni lapho kungena ntuna nenkosi izani u-PF ibambe ngale makhaya lapho kunozulu omningi yiko lapho zinto khona ihamba kabi kwala phandle. Nake ngizwe nje ubaba uChuma lapho ekhuluma ukuthi kwaba yi-support kwaba yi-unity accord. That was the first thing. Ngani ngokoda bengoba sebebanjiwe sebebafasise sebebakamake emajele. Abantu bebulawa in thousands every day. Ukusheba nje kuphela ukuthi khona iZapu PF, iZapu ingene kuZanu PF. Ngoba wabona ukuthi abantu bayafa. Kwaba indaba yokuthi no, uyenza ukuthi abantu bengafi. Wazenze ngathi ubambane nabo.
Siyachuma
kona. Babe lokho besikona isibambene sibambene. Hayi sabambana sabambana.
Siyabonga mnumzana Chigocha. Kahle sithatha abanye abalaleli kodwa hayi siyabonga ungena kuhlelo.
Mbonge kakhulu basekazi.
Siyabonga. Ndingalo kungathi nemwe mthereri parunari. Hello.
Hello.
Ndiyani avo?
Ndozi Wilbert Mukori.
Lwa Mukori makadiko.
Tripe, edumagadi wa warume.
Zai watiru wapenyo.
No, nyayanda china utarana, they are my remittance.
Yeah.
I think as a nation, we've got to realize kuti the issue of my remittance, although I applaud every Zimbabwean who has helped their relatives or family back in Zimbabwe. The reality is it was only supposed to be a short-term measure. It did not solve the problem. We have been sending, some people estimated as much as $2 to $3 billion U.S. dollars back to Zimbabwe for the last 20 years, a year, for the last 20 years. And yet the economy has continued to go, to get worse and worse and worse. And now we are facing a situation where people are dying. Barume. Mm-hmm. Amna ma doctor, amna ma nurse, amna mishonga, amna equipment. Nothing there. That is where we should be looking at. Yes, remittance is, there's nothing wrong with it, but it's only meant to be a short gap measure. And I think they fail to appreciate that. And I think Zimbabweans should really wake up to that reality now. You cannot continue to think the nation will be sustained by remittance.
Mm-hmm.
No. We've got to solve the problems. And
yeah.
The problem has been bad governance. President Mnangagwa, when he got into power 2 years ago, he promised he was going to have zero tolerance to corruption.
To corruption, yeah.
How many of those corrupt people who have been looting the diamonds have been arrested? How many dollars has he recovered of that of the looted wealth from the diamonds? Zero. He has not arrested one person. Last year, those elections, we can bury our heads in the sand and pretend they were free, fair, and credible. They were not. Every other organization, including the Commonwealth, that observed the elections, they say those elections were a farce. And as long as we have got a pariah state in which it's ruled by corrupt, incompetent, and vote-rigging thugs, Zimbabwe is not going to get out of this mess.
Right.
And we can send all we are earning, those of us who are outside the country, we can send all our salary back to Zimbabwe. The situation will not get any better.
Mm-hmm.
It will only continue to get worse and worse.
Then should I wish
because right now, Banjo to Mizira, Mkoma, immediate relatives. They've got to send Ryan Rose.
But how
many of us have said that we must correct the problem of bad governance?
Mm.
How many of us last year, for instance, stood up and said, no, those elections were not right?
Mm.
We all buried our heads in the sand and pretended they were free, fair, and credible.
Mm.
And yet we know. I mean, if you live in UK, USA, Canada, Australia, and you still do not understand the bare essentials of what constitute a free, fair, and credible election, God damn it. Free, fair, and credible elections.
Hello? Yes. Aiwa, maita basa zvikuru wa mukori, tiramba tichikubatai.
Thank you.
Thank you so much. That's one of our regular callers, Mr. Urubet Mukori. I think we are now joined by our guest. Oh, there's Dennis Juru. Mr. Dennis Juru, one of our guests, is the president of International Cross-Border Traders Association and is based in Johannesburg, South Africa. Vajuru, tukugamchira emuchirongwa.
tinotenda makati mukoma jonga pamwe nevateereri.
Aiwa kudotirwa penyu utina mukoma ntungamiri nkomo zvakare vari pano pachirongwa.
Eh baba nkomo ndakuona.
Eh kunja kunja churu.
Christmas box kudenga zvakatatenda.
Lisendleleni zakuthumela wena uyahamba yini ekhaya njengoba umumo unje so
ya mina ngiyahamba kufanele ngibone ukuthi zinye izinto ziyabe zinjani emgwaqweni emaborder zonke indawo so kufanele ngihambe ngisize abantu
uzuthengile ama-groceries okuhamba la uphathele imuli.
Mina sengathumela kudala kungakabe nepressure sengathumela kudala.
Okay, so nxa ubathumela say even phakathi komnyaka ngenyanga uthumeza ukudla okunganani kumbe le mali enganani? We've lost Juru there. Inombolo zankona mafoni besizama ukumfonela lapha earlier lomunye owesibili esizama ukuba laye futhi ose South Africa kodwa incingo zakhona ungani ziyahlupha kodwa basanda sixhuma singumsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lwe-Diaspora Forum. Namhlanje sikhangela ikhefu lekhisimusi ikakhulu sikhuluma lana abakudiaspora kubana liyabaphathisa yini abasekhaya liyahamba yini ekhaya kumbe lizabathengela ukudla liphathise lezi mali ngoba umumo mubi kakhulu. It's 21 minutes past 8 o'clock.
Ndungarakatimbodza zvekutaurwa nevateereri nevatariri vari paShona Facebook page. Hanzi namukoma Lawrence Manyise, namba dzangu idzo ndifonerei, tichakufonerai mukoma Lawrence. Then munyaradzi Kabaira. Hanzi evening VOA watching from Zambia. Tinotenda muchitona muri kuZambia ikoko. Mukoma Mutupira Munashi, hanzi maswera sei muri yeZimbabwe. Tiri kukubatai zvakanaka from Johannesburg Tembisa. Kuti mukoma Tolerance Chivondo, hanzi seeing you for the first time. Thanks timu rangu, rambai makashinga. Tinotenda zvikuru mukoma Tolerance. Talent Muchemwa, hanzi ndakubataiwo now. Ndiriko kuzimu zvangu, ndakachikora zvangu. Ndichikuteererai vakomana, chasara vhurai channel yeTV. Aiwa, tinotenda nekurudziro iyoyo. Iyi pfungwa yakanaka ntunga yakuti hanzi tinge tichivhurawo channel yeTV. Mikana yakabvuma, munoona taita. Then pana mukoma Love Most Wanda. Wanyora nesindebele, handidi kuzonyatso kunyanyo ichikora sitereki sindebele, ndichati mwangu ntunga aiverenge. Tatenda John Chatora, maswera seaiwa taswera zvakanaka. Then Brian Chuavi Chuariro, hanzi maine rakanaka, ndiri kunzwai loud and clear, ndiri muSouth Africa kuMpumalanga Bethal Town. Tinotenda zvikuru vateereri vose vapinda muchirongwa. Tinenge taane mumwe muteereri parunare. Alo.
Hello.
Ndiani avo?
Ini ndinonzi Sekuru Maisha.
Sekuru Maisha.
Maisha.
Mo Maisha, Sekuru Maisha.
Ndiri kuHarare kuno.
Maita basa Sekuru Maisha, mapinda muchirongwa chedu.
Nyaya yake ndongozvimbidzira mbonzwa anoita ari kunze kwenyika vachiti havasi kukwanisa kuuya kuno kunyika kuno kuti zvinhu zvakaoma kudaro saizvozvo. Saka nyaya yandida kubata panapa ndeyekuti azonga.
Yes baba.
Ndandichierenga Matthew chapter 24. Verse 38-39. Regai ndimandataura zvairi kuita mani. Zvikanzi naJesu zvakanga zvakaita panguva yaNoa.
Teverenge hai tiri kuteerera.
Zvikanzi vakanga vanhu vokwana vaiyemimba ndo vakaparadzwa nemvura vaya. Zvikanzi vakanga vachidya, vachinwa, vachiroorana zvina netsika yese. Kusvikira mvura yazoya ndobva dzewe swept away by that thing. You know, this Christmas thing is more or less like the same thing. Christmas here, you don't want to.
Christmas here, ndinoenda kutobvunzawo imi sekuru kuti ndiani akaunza Christmas nokuti ndakangoberekwawo Christmas iripo.
Ndimi kamuri kuverenga Bhaibheri.
Bhaibheri hamuna.
Hamuna Christmas.
saka waiti yako jonga kama wanti ndi waiti wanti pati randi kundi wana mkana wakata ukatera Matthew 24 verse 30 and 39 nina sakurundu za this is Jesus talking
regaendi bandato ivura pana hapa imu weringa endera nyumperi
alright saka nda hanti ngoti ini someone must have been misled as actually by saying there is Christmas even when Jesus was born there was no feasting about Jesus' birthday. You just can't find it in the Bible.
Okay.
Well, ngati tarise nenzira imkoma. You know, Christmas, of course, in a Murotin Zwaire. Okay, ndati ngati tarise inaimwe nzira. Wongo, Christmas nde vatendi, vechi Kristu. Asi, izororo zvakare, we by vanhu vakawanda vari panze kwenyika kwa vari kudzokera kumamisha. Vachino sangana uye vachifara nemhuri neshamwari saka. We can also look at it from that perspective with the andiro holiday rema Christians chete because chero vasiri vatendi vari kutarisirawo kudzokera ku Zimbabwe kumhuri dzavo vachidya vachifara handizvo.
Alright, I agree with you on that particular point, but then it is, don't spoil this thing by saying it is good. About Jesus' death, it is nothing
like that.
Those people who don't
believe in God, nguwa ino ye zoro re Christmas mne goreja vanu wariku nze kwenye kwa wakawanda wane nda
mira hindi pwe Bible is okshanti ya wara kuti Christmas
mira hindi pwe zezu sekuri rega hindi pwe zezu imuda kura mbiza wanu kutawura nyo za Christ yereka na kuti munguti
akienda hindi hindi atopika na ita utawura
thank you so much isi stiri utawura kuti ndongwa ino unga na wanu ma families nesha mwari tichibunza wariku nze kwenye kwa kuti shuye za muru kuita wara mwenye kwa kuti shuye za muru kuita aiwa imi muri kurirambire iri kuti Christmas.
Okay, tatenda mukoma.
Ndikutorimwe mutereri tatenda sekuru maisha. Hello, ndimwe mutereri parunare.
Hello?
Yes, ndiani ari parunare?
Ndi Charles Manyongodo.
Mukoma Charles muri kupi?
Ndiri kunonzi ku Cape Town kuusta.
Munye os Manyongodo. Aiwa pakanaka tinotenda mapinda mushirongwa mukoma Charles titaurireyo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Yatiri kukurukura yakaoma kuti tiende kumusha zvakaoma. Mazuva ano sadza kumusha hakuchina. Grocery hakuchina. Saka kwakakwakwa mari yetransport kuti uende kumusha wotongora zviri nani kutumira mari yechibage. Nishugadu wana watandu wa Christmas.
Saka imi mune maga mchite imanji kana mkamuri South Africa. Mune mchishanda ya resu wa iloro.
Ya. Isu tulima security South Africa. Baka tozara wima kamba. Saka atitombo wani mkano kutitombo. Ataja. Kedituri kuma bata full time.
Right. Saka chandura ufunza. Nisho kuti chiru kutaya saya kuzokira kumushapa Christmas. Ibasa erika na kutukusha ya mari. Nukuti pane zinu zuhirapa.
Aiwa mbari chinawe bati ukaenda kumusha mabazi niyo zaipa hori ano dhura saka
kuyo
balansi kutu ino tenga kumusha tuku tenga swaga tuku tenga tuku tenga tuku bati wana kufis tuku tenga everything wa buying everything saka tuku tura maria tuleta wana choma nene ye utukire bazi yana kumusha kuta zina mbile bila mabazi kwa kwa tia kika manetu
I know aiwa
aiwa tinaotenda mko
tinaotenda zikuru mko ma Charles nufunga waku nzwa hiku mati gokwe
kwa manoti
nufunga wanzu kwa watu mkoma Charles Mangodo Manyongodo mkoma Charles Manyongodo wanga wariparunare waru Cape Town tinotenda zvikuru anza aiwa kumusha kuti tiende tinodasi amuzikondera kuti nguwa ze zoro reizi mitengo yemari yekuripira mabhazi inoti kwirei uyo iwo anenge ari pabasa. Asi that's someone saying it's tough for us to go back home because of two things.
Kunjalo jonga abalaleli bakhona abasilandelayo lapha ekhasini le Facebook. Kuloba nilaphana kulomhlonitsha ukucaca phulo uthi yena I'm here listening to Zimbabwe's favorite radio. Siyabonga babuphulu. Kuzoba lovusi Mpofu uthi wena akuvumi inkomo, sizothumeza kuphela isimo ekhaya kunzima, yikho ukutonga kwaro. Kuzoba lobanike laphana uBethu Tsunga uthi wena uMangoye ulala eziko for sure eZimbabwe. Then uTim Hlabangana uyabingelela uthi wena amatshono bakithi. Hayi lathi siyakubulisa Hlabangana, sekuhlelo lwe Live Talk Diaspora Forum. It's 8:30. And tonight we are talking about the festive season. If you are in the diaspora, we want to hear from you. Are you sending some money, some goodies, some Christmas boxes back home for friends and relatives? Mm-hmm. Or are you traveling back home this festive season, considering the economic challenges engulfing the nation, as well as the hunger situation? 7.7 million people, Zimbabweans, both in townships and in the countryside, are facing hunger. One of our guests, Ngovuso Moses Panda, who is a Patamandla, African Diaspora Forum, South Africa. Baba Spanda, siya wamugila uhlelo.
Ngiyabonga, ngibingelele, ngibingelele abalaleli.
Yes, as Zibotshiwe.
Zibotshiwe zona. Kanti ziboshwa nje. Ake sithi akuzi ukuba mhlawumbe ukuthi umuntu ayodla ikhefu uhamba nje okubangelwa kungahlaliseki akwabantu abaphuma kwelaseZimbabwe endaweni ezihlukahlukene nje khona lapha ezansi eningizimu yase-Afrika yonke jikelele. Ngoba sinabanye abakhala kakhulu lapha ngaseBotswana, abaphatheke kabi kakhulu, abasesimeni esingasihlanga. Osokubaluleke osokuze kwafika kuleso sigaba sokuthi kufanele ukuthi siyofika khona mhlawumbe sithole ukuthi singaxoxisana neyiphathamandla zakuleya ndawo kanye nalaba abakwa-United Nations ababheka amalungelo luntu bokuphephela ukuthi sizizwe kanti kuhluleka kephi ukuthi kulunge abantu laba abahleli ezweni laseBotswana elingahloniphi kakhulukazi amalungelo abantu abayiphepheli ukuthi kungenxa yani UNHCR engathathanga amanyathelo okufuneka ukuthi awathathe ukuthi abasize labantu abahlaliswe emazweni ahlonipha njalo amukela abantu abayiziphephele.
Iziphephele ezikhala ngokuhlukuluzwa kwele Botswana lezi ngeza kwamanye amazwe asezansi e-Afrika kumbe izigoqela ezeZimbabwe?
Ezikule ndawo esikhuluma ngayo kakhulukazi ngesaseZimbabwe.
Kungaphi lapho? Kusedukwe.
Yebo, kusedukwe.
Bakhala ngokuhlukuluzwa ngayiphi indlela?
Ukucala kwabo kube kuvele kungokwesikhashana ngoba iBotswana ayizamukeli iziphepheli kahle kahle. Kodwa-ke kusho ukuthi umkhandlu oyiwona obamele obabhekileyo yilo olapha eNingizimu Afrika, UNHCR olapha ePretoria eBrooklyn. Okusho ukuthi abantu abalapha sebe nesikhathi eside impela iminyaka efika cishe iminyaka elishumi bekuleya ndawo abanye egcineyo lapho kuzwakala ukuthi kunemindeni engafika amakhulu ayisithupha. Kanti-ke siphinde size njalo ukuthi imindeni engaba isishiyagalolunye kumbe galombili yiyo kuphela esithe yasuswa kulezo ndawo yahanjiswa kwamanye amazwe afana nalakwasemelika. Kanti nabo bantu babefake izicelo ukuthi kusela kudala ngoba nakho phela iBotswana ayamukeli iziphephele. Okusho ukuthi bekungumlando ka-UNHCR ukuthi bafunele iy'ndawo lapho abangahamba bayophephela khona, and kanti labantu bebengakhethile ndawana thize kodwa bebedinga nje ukuthi bahlalise endaweni ehlonipha amalungelo abantu abayiziphephele. Uhulumeni waseBotswana osebelandela abantu ukuthi hayi njengoba inevele engabagcini usho ukuthi labantu kufanele ukuthi babuyele ngoba phela isimo abesibalekile kwela seZimbabwe sesaphela esingakuzisike ukuthi isimo okhuluma ngaso uhulumeni wasebutona yisiphi kahle kahle atesaphela esiyisona asicubungula wasibona ukuthi siphelile ngokunjalo wasetshela UNHCR ukuthi kufanele ukuthi aqiniseke ukuthi abantu bahambe kodwa abantu ngoba basho ukuthi hayi cha akukho lapho esingakhona isimo kasizaguquki kwasokuthiwa abantu abaqale kabusha ukuthi bazobhalela ku-UNHCR bazocela bafake izicelo ezintsha ezokuthi baqhubeke bevikelwe kodwa UNHCR wathi nangalokho mako besakwenza lokho uhulumeni wasebutwana ngathi kabayidudule baphindele emakhaya akukho nto angayenza ukuthi akuvimbe lokho bazovele bathwale nje babuyisele kwelasezimbabwe.
Thank you so much.
Sibanda sithatha umlaleli Jonga.
Thank you so much. Tine mtereri parunare. Hello.
Hello, Makabini.
Takasimba makasimba. Ndiya nawo.
Network Christopher G.
Mkoma Christopher, murufona muri kupi?
Ndimu Harare.
Harare, aiwa tipe yo pfungwa dzenyu.
Ya, ndokuti zvine iyo takutongora vamwe nevanhu vari kunze kuti dei vatongotumirawo magrocery vachibatsira nekuti zviri muno muHarare nemuZimbabwe yese zvakaoma.
Mm.
Akupuwa mari nhasi mangwana ino mukaifunga tengi saka haina chairi kumbobatsira.
Mm.
Shuwa nyika yatambura ende vanhu vari kufa, nzara, zvese zvakangoma hapanaka vachakambonakira vanhu transport yacho hakuna dhiziri mafuta zvese saka haakutorarama nevari kuzi nevacho vari kuzi vacho vanotopedzera vatoomerwa futi vari dzavo dzavanoshanda havachainjoya kwakungoti asa ukatambira tumari wakutofunga kuendesera vari kumusha saka hei zvakaoma dei basi inoita tombobatsirwawo nedzimwe nyika
saka panogadziriswa sei mukoma Christopher.
Hai, kutozi dei anhu vari kunzei vemazimbabwenzi vose zvavo kwaari kunyika dzese vamwe sewo musoro pamwe chete tikwanise kugadzisana amweya tima yamunyika manyu kuti government yemuzimbabwe haine corruption vanongozvifunga ivo vega vanhu vachisafa ivo vari kudya vachikutora havana zviri kuvarwadza asi vanhu vari kutambura zvisingaiti.
Thank you so much. Maita basa mukoma Christopher. Regai tinzwe tinemwe muteereri tisati taenda kuna vadenis juru vari parunhare. Halo.
Makadiko mukoma Jonga.
Ndakasimba ndiye navo.
Ndiva Simon ndiri kuno kuBotswana.
Mukoma Simon from Botswana kumusha muchibva kupi?
Tinobva kumugokwe kwaChipichiri.
Gokwe inga nhasi gokwe iri kupisa tamhetina mukoma Charles Manyongodo wekugokwe zvakare.
Hey.
Hey, tipe iyo pfungwa dzenyu.
Ndine munhu kutaura mukoma Jonga inonzisa chiti nokuti zvechiwa kumusha hakuna kumira zvakanaka.
Mm.
Zvatangova kushuvira ndezvekuti vari kunze vanenge vawanawo tumari ngavazame kubatsira vari kumusha kuti Christmas yachona ingova yezawiri ririnane. Nokuti haichafanani neyakare yokuti taigona kuswera tichimhanya namaraini tichidya tichiguta tichiita zvese zvataida iye zvino atongowana chikafu anovharira nhomba nevana vake odya achigutawo obuda vana vongondotamba asi vabva kumba kwavo vakaguta.
Mm.
Saka ndinokurudzira vese vari kunze kuti dei mama zamawo kuti chero mukatoenda zvenyu kumisha ikoko uko mutumiri wevabereki nehama neshamwari zvinobatika ingava mari kana chikafu kutengera vabereki chikafu so kuno kunze kwenyika chikafu chinenge chiri nani tongotosafa pakupa vana maraita vachiendesa chikafu kumusha kundopa vabereki vedu nevana vedu.
Imimi zvezvandingangokurudzira
wavamwe
zvii zvamaitawo imi pari zvino nokuti dzimwe nguva makanonoka kuzoendesa chikafu chinosvika Christmas yapera vanhu vaakushaya zvokuita nacho chachakanangana nekrisimusi.
Hai, isu tambozama otakanga tichimboitawo mama kirabhu kunoko kuunganidza chikafu saka tambenge tatumirawo chimwe chikafu kumusha ikoko notuma rumari.
Mm.
Patia tichitengerawo vabereki mbeu dzekuti varime kumusha ikoko ndobva tangozobata nzira nechikafu kuti vazame kungoona kuti vangaita sei.
Mm. Aiwe.
Saka kurudziro iyo ndoyandinokumbira kuna vamwe vese vari kunze kwenyika vane dzimari nevamwe vasati vabata dzimari kurumidzai umuendese mari kumusha nokuti nyika yekumusha kwedu haichina kumira zvakanaka.
Thank you so much mukoma Christopher. Tinotendawo zvakare nekurudziro yenyu yekuti vamwe vange vachibatsirawo neurongwa hwekuumba masavings club hwamuri kuita ndofunga huchatambirwawo nevamwe vakawanda. Thank you so much.
Mazita ya njimu kwa majonga.
Tino tenda, mtunga tombo enda kuna
wajuru. Tisi agai uchuru kona, kulo spanda ikungweni. Kota singa agai kuye, skangi labala lele, lapai, kasinile VOA Ndebele, kulo Joseph Nyati. Uthi yena kunzima badala thina ngeke siye ekhaya ngoba into zakhona ziyadula kasenelisi. Kuzoba lo Themba Socha Moyo uthi wena salibonani basakazi ngilibuka ngise South Africa eThembisa siyabonga Moyo. Uyaphina njalo ubaba ukucaca Phulo ongu member of parliament umeli we dalele parliament I think ngwenkulumane osonxanga phambanisi uthi yena nxa mina njengomuntu osebenzayo ngingenelisa ukuthi ngithole khona ukudla kwansuku zonke asazi ukuthi abantu baza kuthini lonyaka ikhisimosi ivaliwe lonyaka. Spendu kekuwe Spanda, uyakhuluma lapho baba Phulo, uthi ikhisimusi eZimbabwe ivaliwe lonyaka, kayikho vele ikhanseliwe kukhalenda. Uvumelana naye?
Asazi ngoba ethi lonyaka, kanti masibhekisisa kahlehle, ake sithi ukhisimusi mhlawumpe eZimbabwe empeleni, wagcina kuba khona phela eminyakeni cishe ngamashumi amabili adlula, kumbe kuphinde kweqe lapho. Kodwa maye kubona ngaleyo ndlela kuthi ukuthi ubunzima bakhona mhlawumbe zama ukuchaza ukuthi ubunzima bakhona leyo kulonyaka kuthi ukuthi buyeqile ukudlala lokho akade bekujwayele okade kujwayelekile. Kanti bese sibhekele ukuthi angithi uhulumeni ubethembisa ukuthi njengoba etshintsha imali kanti futhi kunemizamo le kade kuthiwa iyenziwa eyokuthi kuqinise isandla ukuze kube nenguquko ezomnotho kuthi ukuthi into zizoba ngcono. Kuyisimanga esikhulu kakhulu ke maki ukuthi konke lokho kwenza ukuthi abantu bakhale ngalindlela. Ngoba sesibonile nabantu ukuthi bathumela izinto ngendlela izinga selingathi iyaqala ukukhuphuka kanti nesomiso lesesikhona senza kube nzima ukuthi abantu bazimisele ngoba babona ukuthi bazolima babe nesivuno esithile okwenza ukuthi abantu babe sengcopheni ukuthi bazofa ngendlala. Ngamafishane ngithi empeleni uqinisile umnumzane ukuthi lonyaka ikhisimusi izobe ingekho ngoba nemali ayithengi lutho intengo yezinto iguquka nsuku zonke nezitolo ezinkulu sibonile ukuthi lezi ezibuya kwelaseMzantsi Afrika zithi azisazi ukuqhubeka zisebenzela kwelaseZimbabwe ngoba kakusasebenzeke.
Nxa ukhuluma laba abantu abangamalunga enhlanganiso yakho bathini bathi bahamba yini kumbe labo bathi akulalutho lokulanda lonyaka eZimbabwe?
Abantu laba babuya ngaphandle abalana into bayihambelayo emakhaya kumpe eZimbabwe makufika isikhathi sekhefu kuyobona izihlobo abahambe empeleni ngoba nakho kukhona bangakuthola. Into esizoba nzima ikuthi makuyikuthi indlala ibhokhe ngalindlela kusho ukuthi bazohlulwa yimali ngoba makumele ukuthi bathenge yonke into kusukisela kwisawuti kusukisela nje kuyo yonke into encanyana kusho ukuthi ibhajethi yabo izohluleka nokuthi banelise ukuthi bahambe. Isifiso sokuthi bahambe njengendwayelo babethonga umoya bathole ikhefu bebenaso kodwa ngathi epaketini kulapho kuzovele kuphuphukele khona kube nzima kubo ngoba imali edingakala lonyaka iningi kakhulu.
It's quarter to 8 o'clock and quarter to 2 o'clock ngemini enkulu lapha eWashington. Bayakhuluma jonga abantu badala onyaka kula khisimusi.
Ha kuna khisimusi. Hanzi ingovharwa handizi.
Hanzi yakavharwa this
year. Yakavharwa. Regai tinzwe une muterera ari parunhare. Hello.
Hello.
Yes, ndiya nawo.
Ndiva Mutambi.
Mukoma Mutambi.
Mutambi.
Wa Mutambe.
Mutambi.
Ehe. Muri kupi?
Ndiri ku Harare.
Maita basa pindai muchirongwa.
Ndoda kupinda panyaya ye Christmas.
Yi, hatisingotarisa Christmas chete tikutarisa nguva yatiri yekugadzirira zororo kuti zvii zviri kuitwa vari kumushana vari kunze kwenyika.
Ndizozo. Tinoti kune vari kudiaspora vakaita muyo kuti havadi kuuya kuno kuka nekuti kukuru ndovanotidetsera nekuti ndovanoti ndachikafu chiichi kuna hakuna chiriko.
Asi kachinongoti zvitoro zvakazara baba Mutande.
Zvakazara zvine musoro asi mari yekutenga ndopasina muri kuona kuti kungoshanda shanda kwa tukuita mari dzatikutambe dzekadzikwane kutenga ukaitambira nhasi mangwana acho haitenge mari yacho.
Yeah.
Maona.
Saka tingati irikurwa neinflation here.
Inflation irikurwa zuwa nezuwa. Maona. Saka zvinonetsa munoona zviri kuno kwedu kuno kuzvikototi nzara chacho Christmas cake hatimbotasa kuti chatamba Christmas kana muri chaidzo hapana mufaro.
Yeah. Ko panyaya yezvekurimisa wei mamira sei wei.
Zvikumisa zvacho kazvinongotaurwa vajonga ende mukaona kuti mafarms aitofamba mamapurazi hamuna chinhu iko zvose gorereka kune kune nzara imwe inotyisa nekuti varimi tevacho vava kuchema hakuna zvekurimisa nemfusati hakuna chivaitemba nekuti komandi yacho hurumende haina kubhadhara painotora zvinhu saka vanhu zvimwe vanozowana kupi. Noona.
Ya pakaoma aiwa tinotenda zvikuru baba, thank you so much.
Aiwa mbomupota mbipifonero vajonga tichitaurawo tine shungu chaizvo ende tinotera vestudio seven mazuva ese ndo yatinototi kwatinonzwa chokwadi chezvinoitika nekuti pazvo zvinoitika muno mukaisa hatizvizvi totozvinzwa kubva kwenyu ikoko.
Thank you so much, tinotenda. Rambai muchititsigira. Hatine mumwe muteereri parunhare. Halo,
zvakanaka.
Ndiani avo? Halo, halo.
Samaka.
Nhare yenyu inenge iri kuita ichimbodonha. Taurai tinzwe.
Takufonerai
connection is poor. I will try to reconnect with you. I think he's
saying
okay. Vari kuti vanenge vatovari kuZambia ne
ana kunzwisisa afone awaizvo
yaisi kunyatsoita zvakanaka saka vajura havana kuzodzoka pachirongwa handiti. Ndombobvunza vajuru mazodzoka here tingango kusiyai makachema. Regai tiende kuna Dr. Swanda. Dr. Swanda,
baba,
vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa ndo vamwe vanhu vanobatsira nguva dzino dzezororo kuburikidza nekutumira zvinhu kumusha vana malaita vachitakura nezvimwe zvakadaro. Muri kuona zviri kuitika here gore rino? Nokuti even kana kune vamwe vari kunze vari kuchemawo zvinhu zvakaoma.
Chiri kuitika ndechekuti chero muno muSouth Africa macho mari zvayo yagara haina kunyanzoita zvakanaka. Handofunga muno mazuva mashoma adarika manzwa kuti grading inonzi mainvestment grade aya South Africa yakato inenge iritodonha chaizvo kuti yatobva painvestment country zvokuti vanhu vakutotya kuti vauye muSouth Africa vazoisa mari dzavo. Izvo zvinoreva kuti vanhu havasi kuwana mari zvakakodzeswa nemvere yavakajaira. Asi kuchinja kwakaitawo kwemari muZimbabwe mazuva apera kuenda kuZimdola iko kunoku. Kana rikasagara rakapegwa richingodonha zvarinenge richiita ine maprize acho achingoita zviya vanenge vari kunze vangakwanisa zvavo kuti zvishoma zvavanenge vatumira zvibatsire. Asi nyaya inonetsa muzimbabwe ndekuti maprizes acho anenge ari kutoda kudarika yekuno kuSouth Africa. Saka kana maprize acho achitoda kudarika yekunoku, saka mari yekuno kana yaenda ikoko yotadza kutenga zvakare iye iripo imwe muZimbabwe isingagoni kutenga, zvinotoreva kuti hapatisina chavanogona nekubatsira nezvazvo. Asi be zvainzi mari yekuno yaitika tumuka ikoko ogonawo yosvikawo ikoko yotenga zvakati wandei, zvinotora nani. Asi ukada kuti uri kuSouth Africa woendesa kuzonzi kuti vanhu vararame nivatengere grocery munoda kutumidzira 2000 iwo muSouth Africa macho uchitoti 2000 yacho ndiyo yaunotambira yaunorarama nayo. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho havangakwanisi kurarama ka. Ndiyo nyaya iri kutonoita iyoyi.
Ya pakaoma. Tinotarisira kuti manga muchibatsirawo zvizvarwa zvezimbabwe zvakasangana netsaona mazuva apera zvakasungwa makambani, mungangozivisa vateereri kuti masvika papi nenyaya iyi?
Tichiri mubishi kushanda nezvenyaya iyi yakatowanda iri kutoenda. Ndo zvimwe zvokuitika muSouth Africa zvokuti mazuva ano pari kunyatsosungwa vanhu zvakawanda. Nhasi unouyu tatoburisa ndofunga kuti kubva pavhiki rakapera tabudisa vanhu vakusvika 200 and something muhilbo vakasungwa muno mevari kusungwa vamwe vari kutiudza vekumakambani vavavo. Tatonzwa ikozvino nhasi kuti umwe akatosungirwa kuti timurodhi kuti anga ane pemit inoti iye ndi diesel mechanic asi akawanikwa achiita sei achidriva. Saka isu hatisi kutomboziva kuti pane mhosva yakadaro yekuti munhu anonzi wachinja trade it can never be a criminal offense that tatombo yona nemutemo wacho saka tirikuda kuti vatipochi vatipo ma charge sheet acho nekuti zvirikuitwa vanhu varikutorerwa ma chance asingaiti vanhu variku abuse vanhu vanobva kunze nenzira inotyisa chaizvo zvekuti vaya vakambodhogwa vanga vari ku Pretoria vakaiswa kulindela kamunzo kuti kulindela vabviswa vakazodzoserwa saka zvirikuitika ndozvirikuitika pasi panapa muSouth Africa vanhu vakawanda varikusungwa saka totokurudzira kuti vanhu vaite sei vauye vatidzivise nekuti kazvinji kazvinji kana vachinge vangosungwawo nekuti mawandiro acho makoti ari kutotadza kutogara nyaya dzacho vadzitaure within 48 hours. Asi nekuti vanhu havazivi uye kana wakasungwa haugoni chero kutaura vanhu vanosungwa vodarika 48 hours vogara vakangochengetwa mumapolice station vasingasununguri saka vanenge vangosungwa ngavatidzivise nekukurumidza kuita kuti kana 48 hours dzangopera vasati vapinda mukoti vobva tiudza tobva tataura nemakoti
uye
nevanhu vehome affairs kuti vaburiswe.
Thank you so much Dr. Suwanda. Please do stay on the line. I think tine muteereri. Hello. Yes, ndiani avo?
Vasamanyanga.
Vasamanyanga, muri kupi mukoma Samanyanga?
Kuna Zambia.
Zambia, which part of Zambia?
Pa border pa Chirundu kana pa Dzizapo.
Chirundu aiwa nyaya tirikukurukura ndiyo ndoona kunge nhare nyiri kumboti dzimwe nguva yemboda kuti itambe ma tricks manje. Ngati vatangoti gaga kudya kwemukwasha.
Chokadi asi muri kuma nyika dzekuri muri kwekuri kwekuri kuti tikanganwa kuno kunyika tine nzara muzviziva
isusu tiri kutotiwo imi muri kudiaspora kuzambia itai muchikanda futi kumusha musavakanganwa
isu hatingambokanganwa kumusha nekuti ndoga tikadzaka totiziziva kuti takatiza kuya kumhaka iyoyo vamwe tinoisa kuziva
izvozvo
yakanga yakanaka asi mazuva ano hazvite
zvinhu zvachinja.
Aichokada sazvinei mwari ndakuziva zvese zvinoitika izvozvo.
Aiwa zvinogadzirisika baba, hanzi chinhu chese chinosvika pachinogadzirisika.
Ichokwadi hakuna chisingapereka, hanzi chisingapere chinoshura.
Thank you so much.
Ya, maita zvenyu.
Thank you Asamanyanga. Tingi tine mumwe muteereri Mutunga.
Ye, makadi muteereri linjani?
Ndipangu makadiwo.
Aiwa tinofara, tikutaura nani?
Kutaura na Mr. Roundi.
Mr. Roundi.
Ndere
kutamba here zita kana kuti ndiro kwaro.
Andro chairo chairo.
Okay. Samati bata muri kupi?
Ndiri muHarare.
Wakamira sei?
Ii baba zavawo mavhini.
Eish.
Tato goti nguva mugabe ngaitoti taniko zvino zvatowesi.
Kuti kudaro here?
Kana kisi pazvati vati tichaitamba zvakanaka here nekuva vakaita zvinhu kundoku.
Asi matanga henyu kuigadzirira.
Tinotoshaiko kutangira chaipo chaipo.
Aish.
Nakureto wakazopinda tatanza moto chaio chaio kupisa chaipo chaipo.
Asi kamukoma raundi hanzi makata anoshura materu.
Kwatakabva ndiko kure aitingoti rambai makashinga rambai makashinga kusvika nhasi.
Kamunofanira kuramba makashinga sekuru makangoregedza kushinga zvese zvinodonha pasi
kusvika riiniko
munoziva makamboona kushinga kwakaita bhande kana ratinosungisa trouse chimbofungai kuti rimwe zuva rinongondaneta mabhande ese ongodonha chii chinoitika.
Ipapo manje
saka rambai makashinga sekuru.
Panoita kwatosvika wajonga mukaona kuti mabhezi akarika pakombe chacho taikwira 50 cents zvichiona nhasi uno yatoi kuma $7 $10
kombi
chingwa chacho chaicho chaimboita mari icho chaaramba chiri padhora kachikoitawo padhora 10 cents chichidzika chichingodaro katikwazoti hatichakwanisi kuchipeke tatoiku $20
nelofurechingwa
chero chao saka Christmas munoziva kuti ndipo panomwa tii wakawanda wacho saka chichazvikwanisa here zvakadaro.
Aiwa panenge paipa sekuru
hadi munoziva kuti tikasangana nokupa misha ndipo pavanotoisa marisero yaya takuzazavo chingwa kuta majemu akufara nguva yacho iyo.
Kare isu tichikura sekuru pane chingwa chimwe chee chinenge chabhozi chingwa chainyoreswa kumashop 2 weeks before Christmas saka chikakasika kudhirivhwa chinozoita mamolds aye kana kuita inonzi chakubvubvu pashona Saka icho chomanja achai raskwa ya wachai zupuwa wana vaingweza sugar mudishi ni mvura. Mochi chupiwa mchinyika imomu manja. Akusuku nagirwa ni Christmas yiku.
Icho kwa di. Mnukuta wala icho kwa di. Batumazwana akusisina manja.
Akusisina chingwaja kutuchiteta chakububa. Achichawa nika chineta chakububa.
Kita mnungo zwa zibiri kani uti kani zisapa wanaka. Anapamu ni nanto nesa zifami zilurajo.
Ayo watiletenda zikuru seguru maita basa zikuru.
Natenda.
Thank you so much.
Kangele njalo. Sisi abonga mlaleli si kangele abalaleli kufiwa indebele kulo tenza la ngobani ngube. Uthi wena sicela ngasifika besiyekele sithenge direct ngama rand ngoba into yokuntshintsha imali yinkunzi ngestyla lokho ukholwani moyo. Uthi wena salibona nibasakazi ngilibuka ngise Cape Town eKapa nami ngithi hayi ikhisimusi eZimbabwe ayikho loba nje singavala imisebenzi yethu lapha ngeke siye ekhaya. Kuzoba lo Stanley Melchizedek Ndlovu uthi wena kunzima kwelakithi basakazi kodwa ekhaya ngiyahamba uthi wena kodwa ekhaya ngiyahamba ngiyobona ingane zami ukudla amakhosikazi ethu ayeza istokfela uma unyaka uphela bayashera kube lula engikuthengileyo zimpahla zokugqoka indlovu enkulu ke leyo uStanley mbona ukwele South Africa. Mnumzana Sibanda siqiba nje uhlelo lwethu mazwi bani ongathanda ukuvala uhlelo ngawo ungathini ebantwini beZimbabwe ababhekane lobunzima obungaka?
Engingathanda ukuthi ngikhuthaze ngakho abantu kumbe ngibagqugquzele ukuthi nakuso zonke lezi ezikhathi ezinzima kangaka nalapho abantu mhlawumbe bengaliboni ithemba ukuthi lingaqhamuka kuphi, kubalulekile ukuthi abantu babambane. Kanti siyasiza ukuthi bakhona abanye abathi kufanele ukuthi laba abantu abasuka ngaphandle bangathumela imali ukuze abantu bahlupheke baze babone ukuthi kunzima kangakanani. Siyakhuthaza ukuthi abantu ngababambane, abantu ngabasize laba abadinga usizo, kube sokuthi imindeni le ephumele ngaphandle kwelizwe ingakhohlwa le mindeni esekhaya ngoba ithembele kubo. Asibhekelele ukuthi ukusiza lokhu kuyikhona ukuthi ngaguqula umnotho waseZimbabwe ngoba kunezinkinga ezinkulu kakhulu mhlawumbe ezingalungisa lokho, kodwa ukuze abantu basinde izingane ziqhubeke ziye esikolweni nabadala abayiboni iningi labelisele emakhaya liyadinga ukusizo labangaphandle. Ngakho sikhuthaza ukuthi ngakube khona ukusebenzisana, kube khona nokwenza lezo yitokufela uma kuyitokufela nokusebenzisana nabomalayisha abathembekileyo ukuze abantu bangalahlekelwa zimpahla nempahla zifike futhi ngesikhathi esikahle uKhisimusi ungakadluli.
Bachidimbu mkoma wangu tichivhara chirongwa.
Ndibitoda wali kukurudzira kuti vari kunze kweZimbabwe nevari muZimbabwe ngavashandisane vabatsirane. Vazhinji vakaenda kunze kwenyika ndo vana vakasara kumisha vabereki, saka vanototarisira kune vana kuti vavabatsire nezvavanenge vachida, chikafu zvekupfeka nevana vanoenda kuchikoro. Saka tinokurudzira kuti pasina nemunhu anotsamwa achiti aiwa izvi zviri kukonzerwa nokuti vanhu havagoni kuvhota kana zvakaita sei nekuti zvinotambudza vanhu vasina zvavanogona kuita kuti vagadzire mamiriro ezvinhu. Ndosaka titi tikukurudzira kuti vanhu vashande zvakanaka, vashandire pamwe chete uye kushandana namaraicha vanotakura mbatya vachienda kuZimbabwe kuita kuti vazive kuti vanotakura mbatya dzavanande vapi, vachizvisvikisa kumusha Khisimusi isati yadarika, kuita kuti vaberekiwo chero zvakaoma sei asi vaonewo chekutarisirawo nepahoridhe yatiri kupinda iwayo.
Dr. Sibanda, maybe you can do the same in English.
Thank you very much. We want to encourage, you know, Zimbabweans both in the diaspora and in Zimbabwe to work together despite the difficulties that people are currently facing in terms of, you know, the economy in particular. We are saying that, you know, those that are in the diaspora should not think that, you know, they will be punishing anyone, you know, who is in Zimbabwe by not, you know, supporting the families, because the majority of the people that have remained in the country are mainly the elderly that depend on the children that are outside. As much as we know that economic conditions can be very difficult, you know, in the diaspora, but we urge those that are
in the diaspora to continue supporting families that want to ensure that the little ones that go to school can still go to school. They can still have, not as a completely bleak, you know, festive season, but they can have something to look at and something to receive. And we also encourage people, you know, to work together, especially in sending goods at home, to ensure that they can blacklist those people that transport goods who are not trustworthy, so that they are not given
people. Thank you
there are
so little
people that are losing their goods to untrustworthy, you know, carriers.
Thank you so much, Dr. Swanda. That's Dr. Vosimuzi Swanda of the African Diaspora Forum. You also heard from Dennis Juru, International Cross Border Traders Association President. My name is Jonga Kandemiri. Thank you so much and good night.
Lami untunda milinkoma lilali.